Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gumi guru 12, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe masangano akazvimirira oronga kuratidzira kune mutsindo munyika yose nemusi wemuvhuro. Zvinhu zvoramba zvichishayikwa muzvitoro izvo zviri kuomesera veruzhinji. Murume akava chiso cheutongi hwekusarura ganda muSouth Africa uye ari gurukota rezvekunze kwenyika iyi vapick botha vashaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Utungamiri weZCTU wakasungwa muHarare neZuro uri kurara mutirongo nhasi sezvo nyaya yavari kupomerwa isina kupera kumatare. Nyaya iyi yanzi ichanzwikwa zvakare mudare mangwana. Gweta riri kumirira vasungwa ava valizwe Jamela vanoti dare redzimhosva rati nyaya iyi idzoke mangwana sezvo mapurisa anga achingochinja mhosva iri kupomerwa utungamiri weZCTU uwo unosanganisira mutungamiri wesangano iri vaPeter Mutasa pamwe nemunyori mukuru vaJafet Moyo. MuHarare mune vanhu vanomwe vakasungwa. KuGweru vanhu vatatu varegerwa vachienda kumba nekuti pananzi pashayikwa umbowo hwemhosva yavanga vachipomerwa asi zvinonzi vanzi vanogona kuzodaidzwa nemasamanisi. KuMasvingo kwanga kuine vanhu gumi nevaviri avo vanonzi varegedzwawo vachienda. KwaMutare vanhu makumi maviri vanonzi vabvisiswa mari dzechibatiso dzinoita madhora makumi mashanu pamunhu. Asi vose vaenda kumatare ava vanonzi vanga vachizotarisirwawo zvakare kudzoka kudare nguva inotevera. Mukutarisa zvaitika, Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro navaJamela.
Vanga vasungwa kuheru vatatu. Maofficers ezCTU vanga vachipomerwa mhosva yavanoti iyo vakaita musangano vane chinangwa chekuti vakonzerese bongozozo mugweru hamene kuti izvi zvinobva kupi nemavhekisa anga aripo. Saka pavazoenda kukoti vana muchuchisi vati vachitarisa dhoketi racho vakaona kuti hazvisi kunyatsosangana, vobva vaudza mapurisa kuti vadzokere vanoongorora nyaya yacho kana vachine shungu nenyaya yacho vagozodzoka on summons basis vagotumira vasungwa masummons kana kuti vachine shungu nenyaya yacho.
Ko kwaMutare nekuMasvingo tanzwawo kuti vanga vari kumatarewo zvakamira sei ikoko?
KwaMutare kwanga kune vanhu makumi maviri naivo vanga vachingochiadziwa nesemu nemhosva yakangofanana nekugweru. Vapinda mudare redzimhosva nhasi mangwanani vakabva vapiwa bail nemunhu kuti abhadhare $50 ndokubva vaenda vakakwanisa kubhadhara bail kuti vaende kumba. Nyaya yavo ichiri kuenderera mberi, saka vachatongwa vachibva kudzimba dzavo mushure mekunge vabhadhara bail. Vanga vari 12 vakasungwa kumasvingo. Mapurisa haana kuzonyatsosanganisa sanganisa dhoketi ravo Madeko neZuro, asi vaingotaura nyaya idzidzo dzokuti dzemhosva yakangoda kuenderana neiyoyo kugweru nevokwaMutare. Ndokubva vazoreleaseiwa vasati vaenda kukoti zvikangonzaiwa nemapurisa achiyazokudanai nemasamoni.
Ko muHarare mune utungamiriri hwose hweZCTU zvafambawo sei kusvika pari zvino?
MuHarare makasungwa vanhu vanomwe kusanganisira mukuru weZCTU, president wacho naSecretary General nemamwe maofficers. Vasera nhasi pachingova nekuti ukaendowa kuvachuchisi kodzokerwa.
Avanga vari gweta riri kumirira vasungwa vanove vashandi nenhengo dzeZCTU Va Lizwe Jamela vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura parunare muHarare na Ivan Zininga weStudio 7. Mamwe masangano manomwe anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kukurudzira veruzhinji pamwe nevemabhizimusi munyika yose kuti vasaenda kumabasa kana kuvhura mabhizimusi avo nemusi wemuvhuro svondo rinouya senzira yekuratidza kunyunyuta kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, vamiriri vemasangano anosanganisira Reta Jamuka, Zinasu, Ziso, Zimbabwe Youth Alliance neConcerned Citizens Agenda vaudze vatori venhau ava kuti vari kunyunyuta nematanho ekugadzirisa upfumi akadziviswa svondo rapera negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube pamwe nagavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya. Matanho aya anosanganisira mutero wemasendi maviri padhora roga roga izvo zviri kurambwa nevakawanda. Mukuru wetajamuka vapromisi mukwananzi vanoti vatotanga kupinda migwagwa nemumisha inogara veruzhinji vachizivisa veruzhinji nezvekurudziro yavo iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ichokwadi, nhasi tataura nevatapi venhau tichiri kurudzira ruzhinji nerudhende rweZimbabwe kuti nguva yavanga vakamirira yakwana. Takatenderera Zimbabwe isu tichitaura nevanhu, munhu wese ari kunyunyuta, munhu ari pareserva chaiye bhazi rakuita $7 ranga richiita $2. Chigayo hachina dhizi rekuti rigaye hupfu vanhu vadye. Saka tadaidzira isisu yatingati muchirungu total and final shutdown kuti titi isusu aiwa zvakwana, mashungurudza vanhu zvakwana. Takumbokuratidzira iwo isisu sevanhu kuti hatisi kufara. Kuratidzira kwatichaita tichashandisa mikana irimo mubumbiro renyika yeZimbabwe inotendera vanhu veZimbabwe kuti varatidzire kusafara kwavo nezvinenge zvichiitwa nehurumende zvisakarurama.
Munoona here kurudziro yenyu ichibudirira? Tiona kuti mune mamwe makore adarika kurudziro yerudzi irwo rwekuti vanhu vasange vachienda kumabasa yanga isingateverwi.
Aiwa, si chokwadi iroro. Takadaidzira kuti vanhu vachaenda kumabasa musi waJuly 1 2006 zvikabudirira zvikurusa, nyika yese ikazviona. Uyezve nemaresults acho vamasoja anoti ndivakazobvisa mugabe zvavo, but poto yacho yakanga yabikwa ikakwatiswa ikagadzirisa zvese nesu isusu nemaactions nemacampaigns atakanga tichiita anda boka Reta Jamuka. Zvese zvatakaita ndozvakaita kuti mugabe asvike pakuenda, masoja akazongotora advantage. Saka isisu tinoziva kuti nzira dzedu dzatinoshandisa dziri mubumbiro remutemo dzine runyararo mukati dzine maresults. Dzikashandiswa zvakanaka, vanhu vakabatira pamwe chete, tinokuda nemaresults atiri kuda. Ende ndinovimba nekuziva kuti musi wemvura tiri kutaura, programu yatiri kutaura ichabudira, because vanhu vari kunzwisa zvatiri kutaura nezvazvo. Tiri kuti isisu hurumende ngaigadzirise ikonomi yenyika ifambe zvakanaka, kwete zvatiri kuona izvo.
Makapiwa here mvumo nemapurisa yana kuti dzimwe nguva tinozonzwa zvichinzi mukuratidzira ikoko kune kwakupedzisira kwaupwanywa zvinhu nezvimwe zvakadaro?
Mvumo yekuratidzira yakapiwa nevanhu veZimbabwe mubumbiro remutemo. Ndinoda kuti vana veZimbabwe vanzwisise kodzero dzavo uye vadzishandise sekudzipiwa zvavakaitwa muconstitution yenyika.
Vanga vari mukuru wesangano Reta Jamuka rinove rimwe remasangano ari kukurudzira veruzhinji kuti vasaenda kumabasa nemuvhuro svondo rinouya. Vapromisi mukwananzi vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi. Asi munyori anoona nezvevechidiki mubato rezano PF uye vari mumiriri weGutu South mudare reparamende vapupuraito Garepi vanoti sevechidiki vezano PF havaoni zvakakoshera kuvharwa kwemabhizimusi pamwe nekuti vanhu vasaenda kumabasa zviri kukurudzirwa nemasangano aya.
Hationi sevechidiki vezano PF zvakakoshera kuti vana veZimbabwe vari kushandira nyika yavo, vari kuda budiriro yenyika yavo, vanomutungamiriri wavo wavakasarudza wakavavimbisa kuti salariyo yake ndeye kuti vapfume nyika yavo iende mberi. Poitika kadambudziko kadoko doko kazhinji kanokonzerwa nevanoti kuekonomics kana kuchirungu overheating yeekonomi iri kukura zvakanyanya nokumhanya kwakanyanya. Poitawo zvima mismatches zvinoita zvokuti hakusisina fuel zvimwe zvinhu zvoshayikwa nokudini. Ivo vobva vati ndaakutotichivegai zvachose kuti mubudiririse nyika yenyu
muinde munovaka nekubudisa zvinoita kuti nyika inyibudirire, moenda munogara kumba makambani ovhara, zvozouyisa here sadza patafura? Kana zvisingauyisi sadza, watinoda kufadza nokurega kubudisa zvinodiwa navana vezimbabwe kuti nyika ibudirire ndiani? Vakambomiriani vakomana veitadza mukara? Uye vanongotaura zvavo, vana vezimbabwe vaakuziva kuti vamwe vanozviitira kutsvaka mari kune maforeign agencies, vanozviitira kuti vakudze politics dzavo dzavakatadza nguva yamusarudzo. Ndozvoga zvavari kuzviitira, nokuti chinofanira kutoitwa iko zvino nomwana wese wezimbabwe kuti ndowe ZANU PF here, ndowe MDC here, ndowe political party? Chinoda kuitwa iko zvino kushanda, tiite production.
Saka imi muchaitawo sei? Mune kurudzira muri kuitawo here kune vana vezimbabwe?
Vana vezimbabwe vakasunura, vano ruzivo rwakawanda kusvika rwavazhinji. Hazvitombodi kufamba uchiudza vanhu kuti regaunda kunoshanda kuti ugochengeta mhuri yako, kana vapedza mande yapfuura zvozodii? So yes, vana vezimbabwe vose tinovakurudzira zvedu kuti musanyengerwa nevanhu vane zvinangwa zvakasiyana namadambudziko enyu.
Vanga vari munyori anoona nezvevechidiki mubato rezano PF uye vari mumiririri weGood South muparamende vapupuraito garepi vachitaura parunare vari muHarare nestudio 7. Kunyange hazvo mutengo webond note neRTG wadzikira zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica, zvinhu zvakawanda muzvitoro zvinonzi zvichiri kuramba zvichishayikwa uye zvimwe zvitoro zvichiri zvakavharwa. Nhasi uremu hwemari yebond neRTG hunonzi hwanga hwove pamadhora zana nemakumi masere kubva pamazana mashanu kana kudarika mumazuva mashoma apfuura zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Zvinhu zvakaita sehuku, mafuta ekufambisa edzimotokari, mafuta ekubikisa, furawa, shuga, mazuve nezvimwe zvinonzi zvichiri kuramba zvichinetsa kuwana. Zimbabwe iri kutatarika kuwana mari yekutenga zvinhu kunze zvopa kuti zvidhure munyika. Vemabhizimusi vari kuchema-chemawo kuti mutero wakadzikwa nehurumende kuti vanhu vabhadhare masendi maviri padhora roga-roga uri kuvaomesera, uye mitemo yacho iri kudzikwa pasina nhaurirano. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasifelani Jabangwe akavabvunza nezvekuderera kwemutengo wekutenga dhora reAmerica pamukoto.
Zvakanga zvaitika ndezvekuti maprice akanga asubuka zvakanyanya panguva pfupi pfupi, and aitoita kunge airamba achingoramba achingokwira achikwira. Saka zvinova izvo zvekuti kana zvadaro zvinonyengesa nemabhizinesi varambe vachitengesa, nokuti unongesa zive kuti price yekutengesa dai ndeipi, uyezve ukazotengesa neyo uchakwanisa here kuzonotenga zvimwe mangwana kana zvakwira. Saka dzenguva varidzi vezvitoro vanobva vamira vakabata zvavanazvo vachiona kuti zvinhu zviri kuenda divi ripi. Ndozvinhu zvakanga zvaitika. Izvi zvakanga zvaitika nekuti vanhu vakanga vakanganisa maonero avo emapolicy measures anga aitwa nehurumende nguva iyoyo yekuti angari etax yanga yaitwa kwozoita yekuseparisa maaccounts yeRTGS neUS. Vamwe vanga vafunga kamwe izvi RTGS jebond zvada kubviswa, saka vanga vakuedza kuti vatenga ti get rid of those vopiwa maUS. Saka nekushomedza kuita maUS ari munyika vakawanda marete akabva yatanga kukwira zvirozvo zvakakodzera mitengo. Saka mitengo ikakura nenzira iyoyo zvinokonzera kuti mabhizinesi sazoziya sezvataura pai kuti yotengeta sei. Asi taona izvezvi zvimwe zvaakuita paniki ya inenge yaakupera nekuti mapurisi achona aakudzika izvo. Hatingati open market rate.
Saka hatingati zvinhu zvagadzirika here kana kuti pachine zvimwe zvoda kuti zvinge zvichigadziriswa kuti zvigadzikane zvakanaka munyaya dzezveupfumi?
Tingangoti inzira yekutanga kugadzirisa zvinonetsa inova iyo yatiyo yatinoti iyo inonzi fiscal deficit, inoenderana nekuti hurumende mari yairi kushandisa neyairi kukolekwa nemataxi. Kana yakawandisa irikushandiswa zvinoita izvo kuti hurumende itsvagirwe kunokwereka, zvinova izvo zvinokanganisa hupfumi hwenyika ramangwana kana zviri kuti zvanyanyisa.
Mutungamiri we Confederation of Zimbabwe Industries Wasfela Njavangwe washaura wari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro vamwe vana muzvina bhizimusi kubva kuZimbabwe vari muno muAmerica umo vari kuedza kukwezva vamwe vana bhizimusi kuti vashande navo. Pari zvino vari kuTexas uye vari kutarisirwa kunge vari muWashington DC. Blessing Zulu, abatawo muzvina bhizimusi vari sachigaro weChief Executive Officers Africa Roundtable vaOswald Biner kuti tinzwewo maonero avo.
Tauya tine misangano inokwana kuita mitatu, tine vemabhizimisi vanokwana kuita 16 delegation yabva kuZimbabwe. Vanhu ivava vane makambani nemaprojects avo ari kutsvaka mari, ari kutsvaga ruzivo, ari kutsvaga zvekushandisa nezvakadaro izvozvo. Saka tatanga nekuno kuTexas, Dallas, ndokwatine musangano wekutanga. Uchiri mukati izvozvi, mabhizinesi ari kutaura nevamwe wavo nezvavari kuda. Nemibvunzo yakawanda iri kubvunzwa nekuti nyika yedu yapapi iri kufamba sei. Saka ndozvatafambira izvozvi zvatiri kuita kuno.
Mungati ndapi mabhizimisi kunyanya amauya nawaya?
Tine mabhizimisi ari mune zveutano, ari mune zveengineering, mabhizimisi ari mune zvetourism zvekufambirana izvi nekuchengetedza zvowanikwa nemhuka. Tine mabhizimisi ari mune zvekunyora nekutsikisa mapepa nemamwe akadaro.
Ko nyaya yezvirango yezidhera haikanganisi here kudyidzana kwenyu nevemabhizimisi emuna?
Inyaya iri kutaurika apo nepapo, asi kuona kwatiri kuita ndezvekuti izvo. Kunyaya yemuzvirango inenge ine zvayakanangana nazvo zvakapfuura vanhu vane mabhizimisi nemari yavo. Tiri kuona kunge mukana uripo ndewekuti izvo tiwane vanhu vanenge vaine shungu nekuita zvavanoda kuita. Kuitira kuti kana taakuzotaurawo nenyaya yekuti izvo pane zvirango zviri kuvakanganisa, tinenge tiine zvinobatika zvinoenderana nezvirango izvozvo. Hongu kutaura chokwadi semuZimbabwe ni Blessing, handidi kuona nyika yangu ichiramba yakaiswa pazvinhu zvinokanganisa kuti inge iri pakati penyika dzose mukati mezvekutengeserana neupfumi. Saka inyaya imwe seround table yatichange tichizosimudza mumusangano wedu watichaita kuWashington DC kuti tione kuti izvo hongu zvingadaro zviripo, asi isu semabhizimisi zvirango izvozvo zvinofanira kunge zvichisimudzwa kuitira kuti vanoda mari, njere, zvekushandisa yatingati tooling, nekunge vachishanda nevamwe wavo munyika dzose include America zvinge zvichiita mujekerero.
Sachigaro veChief Executive Officers Africa Roundtable vaOswald Biner vachitaura vari parunare kuDallas, Texas muno muAmerica na Blessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murume akava chiso cheutongi werusaro raGanda muSouth Africa uye ari gurukota rezvekunze kwenyika iyi vaPick Botha vashaya. VaBotha vashaya vava nemakore makumi masere nematanhatu mushure mekurwara kwenguva yakareba. Mapato maviri makuru Ivory Coast arikupinda musarudzo mangwana dzekutsvaga vamiriri vematunhu pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna 2020. Judicial Services Commission inoti musi wa 1 mbudzi ichabvunzurudza vanhu gumi nemumwe vari kuda kutora basa rakasiyiwa nemuchuchisi mukuru vareigova. Pane vanhu gumi nemumwe chete vakasarudzwa pavanhu vakanyorera basa iri. Vagova vakadzingwa basa vachipomerwa mhosva yekutadza kuita basa ravo nemazvo. Vachabvunzuruswa vanosanganisira magweta nemukurumbira munyika anoti muzvare Jesse Majome, vatinomuda Ishe Chinyoka, mutungamiri weLaw Society of Zimbabwe vaMishek Hogwe, pamwe nevakafanobata chigaro ichiva Patrick Hodzi. Studio 7 aina ukwanisa kunzwa kugurukota zvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo nhare mbozha yavo yanga isingabatiki. Asi Ivan Zininga weStudio 7 abata muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
Chokwadi chiripo ndechekuti kana tikanzwisisa isusu vatereri kuti Sophie Peter ari mudare basa rake ndere kumirira hurumende rekupomera mhosva kune musungwa anenge apata asendeswa, asi basa rake Sophie Peter nderekuti ataure mhosva yakaparwa nezvikonzero zvaanofanirwa kunge achivharirwa achitsanangudza mafacts kuti sei musungwa uyu ane mhosva.
Vanhu vadomwa avo gumi nemumwe chete vari kutarisirwa kuzopinda muurongwa ihwohwo hwekubvunzurudzwa vachitsvaka basa irori rokuva prosecutor general. Marionawo sei gwaro irori nemazita aripo aya?
Senzera ikokoko kuofisi vamwe vari kubva kumapato akasiyana-siyana, maopposition, vamwe vari kumapato anotonga uye vamwe vari kumaorganization anofambisa nezvemutemo. Zvinoratidza kuti shortlist yacho yaitwa nemunhu ane shungu kuti vanhu vese vanokodzera kunge vari mubasa racho vange vachiwanawo mukana wokuti vapinde, asi katozova kuti shortlist neappointment dzakasiyana nokuti inomination kai. Saka zvinozoita appointment manje, the appointing authority ndiyo inozoratidza manje kuti vari serious here, vari kungodzingirira nezvematongerwo enyika.
Muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kubva pasocial media kuvateereri vedu.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi paFacebook page yedu yeVOA Shona, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezveupfumi. Regai tiende kune mutauriri wava Nelson Chamisa vebato reMBC Vankululeko Sibanda, tinzwe kuti vanga vari kuti chii pachirongwa chedu chanhasi.
President Chamisa vari kusungudzika zvikuru nenyaya yekuti zviri kuratidza kuti vakapirira sarudzo vari kutotadza kugadzirisa nyaya yeupfumi, nyaya yatinoti yeconfidence iri kuramba ichidzika. Tirikuona kuti zvikwereti zvine hurumende zvemunyika zvakurisa kusvika kuna 16 billion kukura kunda nyika ino. Tozotsvita kana taakutarisa zvikwereti zvekunze zvakarongofana naizvondo zviri kuita kuti nyika isafambe zvakanaka. Mapolicies kana kuti mafungiro anoita vanhu vari muhurumende vari kuratidza kuti vari kutadza kuziva chinokudza upfumi hwenyika. Saka tichiona kuti Zimbabwe yadonha zvikuru samavhiki maviri apo yagara yanga iri pasi yazoenda pasi chaipo. Asi tinoziva kuti President Nelson Chamisa vane urongwa hwavakataura kuti ukateedzerwa tinogona kubatsira nyika yedu tichienda mberi.
Tinoona pari zvino tiri kunzwa kuti bato renyu ranga riine musangano nhasi. Musangano wei?
Musangano unoitwa panguva dzese waitwa nhasi wenational executive. Asi president vatsanangura zvavanoda kuti zviitike kuvateveri vavo nevanhu venational executive. Pachaitwa inonzi communique ichaburitswa mangwana ichitaura zvawiriranwa musangano.
Muri kutaurawona effort chota ndiri mupolekwane musouth africa. Zvinhu zvaoma kuzimbabwe ende zvaomesera isu kunyanya tiri kunze kwezimbabwe. Munoona savabereki takasiya kumusha ende iko zvino kuti uchipumira mari kuzimbabwe unongotumira but hapana chavanokwanisa kuishandisa mari iyo nekuti hapana chairi kushanda mari.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
munhau dzemitambo. Vateveri vezvemitambo munyika vatarisana nemachikichori emitambo mukupera kwesvondo kubva kutsiva kusvika kunhabvu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Harare Gardens muchange mune mitambo yetsiva apo mabhande ese gumi emuZimbabwe achange ari patafura achirwirwa. Vari kuronga mitambo iyi vaStalin Maumau vanoti vari kutarisira chaunga chinotyisa sezvo makundano aya ari kuitwa pasina mubhadharo kune veruzhinji.
Saka tiri kutarisira momo zhinji chauya nemhosva yekuti zvakare chakangonakira mutambo uyu ndekuti vanhu vese vanouya mahara, havabhadhari kana chidoko zvacho, vanouya mahara. It's a free for everyone.
Aka ndiko kekutanga muZimbabwe nemuAfrica yese kuti mabhande ese emunyika arwirwe munhandare imwe chete musi mumwe chete mutambo mukuru uri uyo weheavyweight pakati paVincent Muziri na Colin Nyamazhizhi. Mitambo iyi iri kusanganisirawo zvekare mabhande evanhukadzi sekutaura kwava Maumau.
Patience Master kuvakadzi anorwa nazvikomborero danzwa over 10 rounds. Kuvarume zvekare tina Jeremiah Mere acharwa naTinashe Madziwana, kwozouya Enoch Musambudzi naTembani Mutlanga vari palight middleweight. Revai Madondo kuvasikana acharwa naTalent Nyagura. Cecilia Pitson kuvasikana zvekare acharwa naChiedza Ghomakoma.
Zuva rimwe chetero Maorias achange ari munhandare yeState Des Matthias muKinshasa kuDemocratic Republic of Congo mumutambo wavo wechitatu we-2019 Africa Cup of Nations. Aureas ari kutungamirwa naKnowledge Musona, uyezve mutambi weNottingham Forest ndaidarikwa ari kutarisirwa kutambira nyika kekutanga mushure nekutambidzwa pasipoti yake yemuZimbabwe. Mashoko ari kubva kuDRC anoti vatambi vemuZimbabwe vari kufara zvikuru mushure mekubatwa zvakanaka munyika iyi. Nesondo, mutambo mukuru wenhabvu weHarare Derby uri pakati peCape United neDynamos muRufaro Stadium. Mutambo uyu wauya panguva iyo upenyu hweDimbare hwakamira netambo muPremier Soccer League, umo vari pachinzvimbo chezvikwata zvakatarisana nekubuda mugungano iri. Dynamos iri pachinhanho chegumi neshanu, chinzvimbo chinoita kuti itambe muDivision 1 mwaka unouya, ikatsakwira kubvapo panguva iyo Capes United iri pachinhanho chechishanu. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaInnocent Mutena vanoti panguva yeHarare Derby mamiriro kana matambiro anenge achiita zvikwata izvi mutambo uyu usati wasvika haana basa. Zvikwata izvi zviri kusangana mushure mekunge Dynamos yakarova Herentals 5-4 nemapenareti, Capes United ichibudetsawo chapungu 4-3 nemapenareti zvekare muchibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Musakangana chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa kuoma kwaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mamwe masangano akazvimirira oronga kuratidzira kune mutsindo munyika yose nemusi wemuvhuro. Zvinhu zvoramba zvichishayikwa muzvitoro zvopa kuti vakawanda vaomerwe neupenyu. Murume akava chiso cheutongi hwerusaro raganda muSouth Africa vaPick Botha vashaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndoti muve nekupera kwesvondo kwakanaka.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Lamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 12 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, isisindo semali yakwamanye amazwe sehle kakhulu ngolwesine ngemva kokuqonga kwedola leMelika lifika kokuphethwe kahlanu nxa liqathaniswa lebond note. Busungulwa ngokusemthethweni amahofisi okubhalisa iziqhatshwa lamankampani azaphatheka ekwakheni indawo yamavinkili kobulawayo ebizwa ngokuthi eGodini Mall Conduct Center. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kumsakazo weStudio 7. Isisindo semali yakwamanye amazwe sehle kakhulu ngolwesine ngemva kokuqonga kwedola leMelika lifika kokuphethwe kahlanu nxa liqathaniswa lebond note. Kodwa ke linguquko ayizange ihle ibonakale ngokwehla kwentengo ezitolo ngoba ezinye zilokhu zivalile kumbe intengo isingeyedola leMelika. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umkambo wemali owensitha ufike esibangeni esinzima lapho okugcine khona intengo yekhulu lamadola akweleMelika abesethengwa ngamakhulu amahlanu emali yaseZimbabwe yamabond. Kuthe kusengani kuzaqhubeka kunjalo, lumkambo wasusiwa kusiya kuhla olwesine abaningi balahlekelwa zimali zabo. Ukuwa kwesisindo sedola leMelika bekukhangelelwe nguZulu ukuthi kuzaletha ukwehla kwentengo ezitolo, kodwa akubanga njalo. Umnumzana Mfakazi Mkandla uthi akula okuguqukileyo ngoba kwezinye izitolo ababhali intengo yempahla.
Kusesekanya izinto zonke kusesenjalo kusese. Umntu lencoko esakhuluma ngendaba ye-1 to 1, but emashopu akunanto etshintshile, izinto zonke zikhwela ziqalisa zisiya phambili. Abantu bonke bevuka bekhweza amata ukuze namaprayizi, athola iprayizi product ayinaprayizi, ma ufika ethilini bayakhweza.
Abathengisa imali abadume ngegama lokuthi ngosiphatheleni bona bathi labo abakwazi ukuthi kuhamba njani. Umnumzana Nkanyiso Dube ophathelisa Eco Chicken Inn eduze leTrade Gold uthi bona bebephiwa imali ukuthi bedinge imali le, kodwa kuvuke kuwile labo kwabaphambanisa emsebenzini wabo.
Bele kusilimazile, besigcina izimali eziningi besizithenga imali edurayo. Lethemba lokuthi mhlawumbe amarates azaqhubeke lokhu eqansa. Manje vele kuvuke sokutshintshile izinto, imali lezi asisakwazi lokuthi siyazinika ubani sizise ngaphi, ngoba labantu ade bethenga izimali zona lezi asikwazi lokuthi bavela ngaphi. Thina besokusifosa lathi ukuthi umuntu njengoba kuye esitshela imali eneyingangaka lathi kusesiforced ukuthi sidinge imali ibe ningi, ngoba umuntu wefika ethi ufuna 5,000 khathesi uyasinika ama-500. So lathi bese si-offer ama-customer even lawana angafuni ukuthengisa izimali, sesiwa-offer imali eningi e-appetizer yokuthi even umuntu engafuni ukuthengisa ugcine esethengisile. Manje nxa sokunje asikwazi lokuthi uyanika ubani, khathesi kuvuke kuwile.
Izitolo ezithengisa ukudla zona zisebunzimeni bokuthi zingahle zivale ngoba imali abathenge ngayo ingabavumeli ukuthi behlise, njalo besethuselwa ngokuvalelwa izitolo. Unkosazana Doreen Moyo ngomunye wabanini izitolo othi sebelahlekelwe kakhulu ngoba ibhizimusi yenzelwa ukuthola inzuzo, kodwa lapha sekunzima.
nani yifuna kwenze profit you see eh so kuyabo so fanele mina ngiyenze nje yebo le staff sifuna ukuhola kunama izesa ifuna ukubhadala so what are we supposed to do awula nje ubona le shopping elalutho so asila cooking oil sesaba lokuyiwoda ngoba ngiyayiwoda ngesisa ngemali wethu uyiwoda lokuyithathe lo yonke khangela ithukela kanila because one thing ekhona noma ithukela ungali ikunje lona lelane elikhona liyakwazi ukuthengwa liphele imali engenikwa ithukela ngkwansi uyahodelini
tolo eziningi kobulawayo zivaliwe ezinye zehlisa isilinganiso sempahla engathengwa ngumuntu ngamunye emizameni yokwenqabela ukuswelakala kwezinto kodwa lokhu akwehlisi intengo yempahla. Izitolo ezithengisa impahla zendlini zikhweze impahla ezigoqela imibheda, amasofa kanye lokunye ikakhulu kulabo abathatha ngesikwelede. Uhulumende usanda kwethula umbiko wokuthi uzathathela bonke abakhweza intengo amalayisensi kodwa abathengisayo bathi lokhu kuzabangela ukuthi kube lomkambo wensitha wempahla abantu sebezama ukuthi bengalahlekelwa. UZulu usehlalela evalweni ngoba engazi ukuthi elakusasa liphetheni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo imanyenele company eyatshala imali yokwakha indawo yemavinkilini yeGotini Mall iTerracotta isungule okusemthethweni amahofisi okubhalisa isiqhatshwa lamakhampani azaphatheka ekwakheni imall ebizwa ngokuthi eGotini Mall Contact Center kulobhengula Street lo 8th Avenue okungumsebenzi oke wama ngesikhathi ilizwe lisiya kuKeto. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Namhlanje kube izindaba ezimnandi wobulawayo lapho ikhansili lenkampani eTerracotta bevule amahofisi okubhalisela imisebenzi uhlelo uZulu akade walulinda ukuba luqale. Kusukela ngomvulo ozayo bonke abafisa ukusebenza eGodini Mall bazaqala ukuyabhalisa amabizo njalo ngelanga kuyabhalisa abantu abangamakhulu amabili. Umqondisi weTerracotta umnumzana Thulani Moyo uchasisa ngokuqala kokusebenza kweEgodini Mall Contact Center.
Ukuvula i-contact center yokuqala ke ukuqhashwa abantu eGodini. Savumelana nomphakathi ukuthi umsebenzi indlela etholakala ngakhona ukuthi abantu bazafika eGodini bezoregister ku-database. Bayaregister ku-database yikho lapho abazaqhashwa khona. First phase iyovula ngo-November 29.
Umnumzana Dumisani Ncube umabhalane jikelele webulawayo Upcoming Traders Association uthi sebavumelana ukuba labo abaphuma eGodini yibo abazathola indawo zokusebenzela.
Ukuqala kokusebenza kweGodini kuzathi ukuthi impumelelo kuma members ethu wonke ngoba lati sifuna ukuthi babe more organized. Bonke labo ama informal traders bavele bayendawo enye. Ayikwenti baphongukusabala le dorobho lonke. Well, kulama sites amanye alungisiwe kwezinye indawo angakho affected but kuaffect labo abazakwana laba abaaffectwa bephakathi eGodini ngemva komhlangano ekusakuvumelana.
Umgcini sihlalo webulawayo United Residents Association umnumzana Winosi Dube laloba ebuka lumsebenzi uthi kodwa awuhlelekanga kahle.
Into engiyibonayo ngiyesabela ubana isituation ezaba khona lapha izaba zilima ngemandla ngoba abantu bazabe beminyene ukuthi uqalisa ngawuphi ukuthi umnike itikiti lokuthi nguye number 1 kuzabe kuzilima. Mbone ngani nje into yakho nikhuthekile lapho bekufanele ukuthi ngabe ba involve all stakeholders sahlanganelana sonke sabona kambe singakubamba ngayiphi indlela. We could have come up with amanye ama methods engcenye abe ngadivise ukuthi kasimemezeni kumbe ngeward ngeward at given time ukuthi abantu kodwa bebuye bekwazi ukuthi bazoregister kuphela ukuthi bangene ku database awusiko kuqhatshwa.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubukela umsebenzi ethi uhambelana lokuthuthukiswa kwezabelo okuzakhulisa ubulawayo.
Nxa ivuselelwa ngibona yile vision enhle empimandi ebukekayo ezasinika isithunzi njenge province yakobulawayo. At the end, the credit should go to abantu bakobulawayo.
Ukansila kaWard 17 uNkosazana Sikhululekile Moyo uthi uyathokoza ngokuqala kokusebenza kwemolo kanye lesimemezelo sokuzobhalisa abafisa ukusebenza ikakhulu intsha yakobulawayo.
Ukuqala kokusebenza kweGodini kuyangijabulisa kakhulu. Njengokhansela wakobulawayo sibona idevelopment engaka, ngikhuthaza kakhulu ontanga abayibo abakhala ngemisebenzi isikhathi sonke lesi bekungela msebenzi ekhona ukuthi ababuye babuye bezobhalisa.
Engakavuli eGodini Mall Contact Center kunkulumo yakhe yokwamukela iterracotta lobulawayo, umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubike ukuba kuhle ukuba ukhetho selwedlule, umsebenzi omkhulu usuyaqala. Intengo yokwakhiwa kweEgodini Mall isiyakhuphuka kulandela ukumamanzonzo kwezomnotho lapho iterracotta ethe bazakwakha kodwa iningi lamankampani athi asefuna imali yeMelika. Bethi lokhu akusoke kwamisa ukwakhiwa kwemall, njalo ingxenye yemall iyavulwa ngompalakazi womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amanye amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU abotshwe izolo eqoqa ukutshengisela amiswe emthethwandaba yabomantshi emadolobheni abalisa iMutare, iHarare leMashwingo lamuhla, lapho ancitshwe ithuba lokukhululwa ngemali yesibambiso ebail. Betheswa icala lokuziphatha ngendlela ebingabangela udlakela emphakathini, bakhangelelwe ukuphindela emthethwandaba kusasa. Amapolisa abencitshe iZCTU imvumo yokutshengisela isithi ukuhlangana kwabantu abaningi ndawonye kungabangela ukumemetheka komkhuhlane wekholera ovele usukhona elizweni. Ukuzwa okunenga lolu daba, sixoxe leGqwetha umnumzana Khosa Mncube wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights obemele abayisikhombisa abamiswe emthethwandaba kamantshi eHarare.
Ngihlalisa bethe sicala okuthiwa yi-disorderly conduct. Sifika emthethwandaba ngoba sokutshintshwa basebesetheswa elinye icala elokuthi kuthiwa bahlangana bagaza ukuthi benze i-violence. Yikho okugcine sokusiba licala abeletheswayo, basebengena e-court esi-aplayele khona i-bail. So sithe eku-aplayeleni i-bail umthuthisi baphikisana lakho lokhu ukuthi baphiwe i-bail. So umantu wasesithi yena uzayenza isinqumo sakhe kusasa ukuthi atsho ukuthi uyabapha i-bail mhlawumbe kabaphi. Kulabo eHarare hayi akula abakhululiweyo okwanamhlanje ngoba kusazamele babuye futhi emthethwandaba kusasa. I-total number yangkhona bayisikhombisa.
Kwamanye amadolobho ke?
Kwamanye amadolobho ngizwa ukuthi eMutare bangu-20 bafike bangenele ekhoti baphiwa i-bail. And then eGweru bebengu-7 labo babakhululiwe futhi. Kobulawayo lakanye ningi bebengu-3 bakhululwa lakho futhi.
Balivuma yini icala abaletheswayo?
Hayi, icala abalivumi ngoba bathi bona akula cala abalenzileyo ngoba ilungelo yilungelo elirecognizwa yi-constitution elokudemonstrata. So bathi bona hayi, icala akula cala abalenzileyo sibili, into esikhona sizavulwa ngayo sibili ayikho nambijani. Bebengaqalisa ukutshengisela besakoka ukuthi batshengisele. So and futhi le ndlela ababotshwe ngayo kayikho emthethweni ngoba bachayiwe laba abakuthiwa yi-riot police, ngama-riot police officers. Umthetho weZimbabwe kawuvumi ukuthi amapolisa nxaye bopho omuntu amthaye, njalo futhi amapolisa kabazange babatsheli ngesikhathi sebabopha, kazange babatsheli ukuthi babophelani, ukuthi icala ababethesa lona yiliphi. Baze bazezwa sokuleso kusestashini ngemva kwesikhathi eside bengibona betshela ukuthi babothelweni. So khona kuyana vele kakukho emthethweni.
Konke kuhambe kuhle yini emapholiseni ukuthi bathathwe bebiselwe njalo esitokisini?
Okay, ayisikho ukuthi bebekhululiwe. Amapolisa amaphepha abo bebengawalungisanga kuhle. So babahambisile emthethwandaba kwabathuthisi be-court. Abathuthisi bemthethwandaba basebesithi bona amaphepha akade elungiswe ngamapolisa abengaqondanga bekumele kubuyele esiteshini ayelungiswa kutsha. Yikho-ke okwenze ukuthi sebeqalele sebehanjisiwe e-court babiselwa futhi esiteshini ukuthi kuyelungiswa kuhle amaphepha.
Lo umnumzana Khosa Mncube, igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights elimela amalunga enhlanganiso yeZCTU abotshwe eqoqa ukutshengisela izolo, sixoxela eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umbukiso wezaba kumabhizimusi lokwenjiwa oweMine Entra ufike kumlindi yagcina lamhla ngemva kweviki egcekeni leZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Lumbukiso wenziwa kanye ngomnyaka obulabavela kwamanye amazwe labeZimbabwe ababalisa abemba igolide ngokungekho emthethweni otshekesha amakhampani abakusileyo ayidlula amakhulu amathathu. Ngaphandle kokubukisa bekulezinye njalo inhlelo ebezisenziwa izigoqela imihlangano lokwabelana ulwazi lokwemba okutshiyeneyo. Kubikwa abathengisa imitshini lezokwemba bethole ibhizimusi elihle kakhulu njengokutsho kukamnumzana Lennox Mhlanga, ingcwethi kwezomnotho kungxoxo ayenze lo Chris Gande weStudio 7.
Hayi, iMine Entra ihambe kuhle sibili kungasenani. Economy yelizwe lani ikwazi ukuthi bekuhamba njani amalanga la adlulileyo, kodwa nxa thina sikubona lapha eMine Entra ngikhuluma nje labantu abangama-exhibitors bathi hatshi bazamile sibili ukuthi bathole ibhizinisi kubantu ebantwini kade bebuza ngokuthi bengabanceda njani. Ngikhona manje ngwenye istendi e-Bok Gas, likwazi ukuthi lapha eZimbabwe sesisebenzisa ugas. Hayi, sibathabile kakhulu ukuthi abantu bebesiza sibili bezobuza ngalokho abalakho. Labanye abaningi ngikhulume labanye abamathaya, labanye abama-mining supplies, abaningi bakhona ngabantu abangama-suppliers. Hayi, bakhangelele ukuthi khona njengoba i-economy ungani uyaphambili, ibhizinisi bayibona ngazani izakhula sibili.
Bebekhona yini abavela kwamanye amazwe?
Kukhanya bekulama exhibitors kade vela emazweni alitshumi lambili. Sikhangelele iChina, bekulama exhibitors amane ayesikhombisa bevele South Africa, and then oyedwa bevela eZambia. Bekungazani nje abaningi bebeza kuza, kungayisikho ukuthi khona bebengelashwa ukuthi khona umumo ungaba onjani. Kodwa bona laba kade bekhona sibili, hayi, ngabantu abaku-economy yona le eseZimbabwe abasebenzela khonapha, hayi ngabantu sibili abakhanye ngani basuthisekile.
Lo ngumnumzana Lennox Mhlanga, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, obekhuluma icingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela umumo oselizweni wokuqonga kwentengo yempahla lokudla, ukungatholakali kwemali lenhlupho ezibhekane lelizwe kwezomnotho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba ngumphathintambo wezobudlelwano beSouth Africa isabuswa ngabahoquluzi benotho uPick Botha akasekho. UBotha waphatha lesi sikhundla kweminyaka elitshumi lesikhombisa emaphethelweni wombuso wamabhunu. UBhobhe esele minyaka engamatshumi ayisithoba mnembili lasithupha esibhedlela sePretoria izolo. Inani lasabefele engozini yokuhloka kodaka entabeni e-Mountain Elgon ngempumalanga ye-Uganda selifike kwabangamachumi amathathu. Abekhomishini ebona ngokuhlenga ezikhathini zengozi yemvelo bathi lokhu besadinga izidumbu labangabe besinde kule ingozi. Uhulumende weSouth Africa uthi uzimisele ukuncedisa iZimbabwe nxa uhulumende weZimbabwe engacela ukuncediswa ekuhlupho kwezomnotho abhekane lalo. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Yakhuluma emhlanganweni wabezindaba ePretoria izolo, umphathindaba ogatsha olubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe, unkosikazi Lindiwe Sisulu, ukuthi iZimbabwe ikhululekile ukucela uncedo kwele South Africa yiloba yinini.
We would not be able to go to Zimbabwe and say, here's a bag of whatever and you will have it.
Asisoke siye eZimbabwe sifike sisithi nansi isikhwama salokhu lalokhu ya lisithathe. Kodwa kweyeme kulokhu iZimbabwe ekufunayo ezimisele ukukwemukela kuvela kithi. Lilizwe esilithatha njengomngane. Sifisa isimo sezinto sihlaliseke eZimbabwe njalo sifuna inhlelo zokuvuselelwa kwezomnotho esezithuliwe ziphumelele.
Insupho zezomnotho eZimbabwe ezigoqela ukuqonga kwentengo yempahla lokudla, ukusilela kwempahla eziqakathekileyo, ukusilela kwamafutha ezimota, imali, ukubhakha komkhuhlane wekholera lokunye, sekutholise uzulu amagabha akuzayo. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bemukela ngezandla zombili inyathelo leSouth Africa lokusiza iZimbabwe. Uthi okokuqala kufanele amabhanga esizwe emazwe la omabili ahlale phansi acebisane bese kusithi labaphethe zokulima labo baphane amacebo. Kodwa ke uthi kudala ibandla lakhe likhuthaza ukuthi kubizwe umhlangano wezomnotho ozosombulula lezi nkinga ezibhekane lelizwe.
Ayikho indlela esingavusa ngayo umnotho welizwe ngaphandle kokuthi siyisizwe seZimbabwe sihlale phansi labo makhelwana bethu kakhulu beSouth Africa sibuzane umbuzo ukuthi umnotho welizwe lethu singawakha kanjani. Amafactory avuke, imtshina lesigugile, imtshina yakudala ilungisiswe, abantu baqalise ukuthi basebenze emafemu.
Yasinye sizaba seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi Zimbabwe iphiwe ithuba elihle lokuthola usizo okulethuba ongafanelanga idlalise.
Ngicabanga ukuthi ma singathola to end trading siyenzayo. Vumela iZimbabwe nje yadophi rand kube yiyesebenza ku-trade eZimbabwe. Sibonge njalo iSouth Africa government ngokuthi ize izitsholo yona ukuthi ifisa ukuncedisa abantu beZimbabwe ngalokhu ngalokhu.
Yiningi lengcitshi zithi ukusetshenziswa kwemali esitshiyeneyo zesindo esitshiyeneyo yikho sokubangela ingxabangxoza enkulu yokukhwela kwentengo osekubuye kwabangela ukusilela kwempahla esitshiyeneyo. Okwamanje iSouth Africa ithi kakatholi isicelo esivela eZimbabwe, kanti abeZimbabwe laba bakhuthaza uhulumende ukuthi adinge uncedo isimo sezinto singakafiki kuhlandla lokungalawuleki. Mele Studio 7 Johannesburg leSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umqaqashi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi amaqembu amaningi kuzamela alimuke nxa edlala leqembu lakhe kumdlalo eseleyo kusizini yalonyaka njengoba abafana bakhe bezabe besidla ubhethu. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo emithathu ezadlalwa kulimpela viki kusigaba seKasilaka Premier Soccer League, njalo le imidlalo okwakumele idlalwe ngeviki lamashumi amabili lane, kodwa yasidluliselwa phambili ngesizathu esokuba amaqembu athile Highlanders kanye lele Dynamos ayenxuswe ukuba adlale emhla kugcotshwa umongameli welizwe u-Emmerson Ndambudzo Mnangagwa. Inhlanganiso yeKasilaka Premier Soccer League ithethe ithuba lokudlalwa kwemidlalo edlalwa ngamaqembu amela izizwe eyokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika ukuba lawo maqembu adlale le midlalo ezayenza uba wonke amaqembu adlala kusigaba saphezulu aqhubekele phambili ngemidlalo yawo wonke esedlale imidlalo elingeneyo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBlack Rhinos lizadibana leHarare City enkundleni National Sports Stadium, kuthi ngenzondo iqembu leShapane Mine lizadlala leHighlanders enkundleni eMcLaas. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi sebegijimisa ukuba beqede imidlalo yalonyaka besendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane yemiklamelo ngemva kokukhutshwa kwaleli qembu kumncintiswano wenkezo yeChibuku ngempela viki yedlileyo.
Siphumile ku-cup ye besifuna ukuyiwina, we are still chasing unumber 4. Sizabona zikhona ezinye esikhuleni kumele sizazibisa bona bezaziqwenga bona, and I'm sorry to say that oflatnam bona laba benakele ukuzigadela ama-points abo kadeza aselobuya lapha yazokunzima madoda abona wenzi want to see their contracts for next year lokuzokunzima
ngensonto. Njalo kulomdlalo omkhulu phakathi kweqembu leDynamos leCape United enkundleni yeRufaro, lo mdlalo ulakho ukukholisa abalandeli bomdlalo wenguqu njengoba ngakolinye icele iqembu leCape United lilwisa ukuqeda lisendaweni yezine eziphezu kwengalane yemiklomelo, kuthi ngakolinye icele iqembu leDynamos lisengozini yokuthi lingazithola selidlala kusigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo. Ngolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kusasa lizadibana le Democratic Republic of Congo khona lekwele DRC emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe leDRC yalingene ngemiklomelo kusibasi kaGroup G omabili lemiklomelo emine iqembu ngalinye kuthi amanye amaqembu lawa kusibaya esifanayo yathele iLiberia kanye leCongo Brazzaville alo mklomelo owodwa iqembu ngalinye njalo lawa azadibana komunye umdlalo wesibasi kaGroup G. NgoLwesibili oluzayo iqembu leZimbabwe lizadibana njalo leDRC emdlalweni ozaqhutshelwa enkundleni eNational Sports Stadium. Yomibili limidlalo izadlalwa ntambama ngehola lesikhombisa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje sihamba labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha elesihloko esithi Hlaluzazi. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Leli lidlalade leLinda Challengers Boys elesibili njalo lilengoma eziyisithupha. Lanxa zidabuka ePlumtree lezinsizwa zihlabela zikwele South Africa. Le ethi Hlaluzazi iyisixwayiso somzali kundodana yakhe. Umkhokheli waleli qembu uMoses Mahlabathi Ndlovu uchasisa okunengi ngalingoma.
Kahle kahle Hlaluzazi ikhuluma ngomntwana olaphana sasifundisa nje ukuthi abantu babethu uma ngabe unomntwana hlalakho umfundise nje ukuthi ake yazi into ayifunayo empilweni yakhe.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le eyisixwayiso njalo ethi Kete yako umoya awulanda unyama ngenda oro umoya awulanda unyama ngenda oro bacho kodoka bela manjole abana mpoti bacho kira konke abana mpoti Undlovu uthi ucela libaxhase balaleli ukuze bakhule emculweni. Uthi abangathanda ukuthenga idlalade labo lingabathola enkundleni zokuxhumana ezigoqela eWhatsApp leFacebook.
Ya ikhasile kuleFacebook linikanje Linda Challengers Boys. Then ama-numbers ethu anikanje 073-866-65-332. Ngiyanike leyo inamba uMoses Mahlabathi bese lo mfowethu lapha uMishek inamba yakhe inikanje 073-768-766. Ya maze kuma lathi number bayasithola.
Baphuma ke enkundleni ngale indlikizane ethi ngiyabonga abazali bami. Lami ke ngibonge abami abazali ijaha lakonkomo lentombi yakongwene.
Sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha elesihloko esithi Hlaluzazi.
Ayike isikhathi ke yasavuma ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngusithandekile mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.